Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzebu zanasi chitatundira 8-2020. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatanga zororo ravo repagore nasi uye vatevedzeri vavo vachange vachichinjana kubata matomu pamaviki matatu vaMnangagwa vanenge vari pazororo. Hurumende inobvuma kuti ine urongwa hwekuvandudza bumbiro remitemo yenyika kuitira kuti anenge achida kuita mutungamiri wenyika asvamanikidzwe kudoma mutevedzeri wake wekuti ange achikampena naye chigaro chemutungamiri wenyika pamwe nekuwedzera makore evatongi vematare edzimhosva vasati vaenda pamudyandigere. Komiti yeparamende inoona nezvemigodhi inobuda nechisungo chekuti paferefetwe nyaya yekuurayana kuri kuita vanhu vari kuchera goridhe munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Vamwe vagari vekumashonaland west vanoti vari kunyimwa chibage chinobva kuworld food program panguva iyo vanhu vakawanda munyika vakatarisana nenzara. Sangano revarayiridzi vekumaruwa reamalgamated rural teachers union of Zimbabwe rinoita congress yaro mugweru. Muchirongwa chelivestock na8pm tiri kutarisa mutemo wemusouth africa unobata vapoteri uyo wakatanga kushanda mwedzi uno. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp panhamba dzinoti 001202 465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitivharire pafacebook page yedu.